manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingwe lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechitatu ndira 12/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inyaya yemabooster takambotaura nezvayo yekuti munhu abaiwe nhomba kechitatu kana kuti yatinoti booster dose iya. Sezvatakamboreva ndezvekuti utachiona weCOVID-19 wakangofanana neflu.
Zimbabwe inowana dzimwe nhomba mamirioni gumi kubva kuChina. Nyanzvi dzezveutano zvichikurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba.
Isi tiri kuti wasunga zvavo vamwe wedu asi hatizodzosera kumashure. Kana majeri ari kunzi vashandi vachapinda nekuti vari kukumbira kunge vachipiwa muhoro inokwana. Kubva hurumende ngaitenge chawaka majeri akawanda nekuti isu hatiri kuzomira kumashure kunyangwe isi tiri panze. Tiri kutomobilize kuti tinge tichipinda mumastriti takawanda. Izvi zvaitika muHarare chete asi ngavazvitarisire kwese kwese kumaprovinces ese kumadistrict ese.
Mapurisa anorova pamwe nekusunga vanhu vanga vachiratidzira muHarare.
Tinotenda kuti basa redu nderemutatanidzwa tinobatsa pamwe chete. Saka tatataura zvizhinji ndochinhu chakanyanya kukoshesa kuti tiungane tiite muonera pamwe tozivisana kuti dambudziko riri munyika muno nderiri zvipi zvatingaita tese takabatana kuti tipedze dambudziko riratambudza munyika muno. Muno mune dambudziko rakakura vanhu vari kufa vapedza kuyambuka zaRimpopo River zaNdezi River vachinotsvaka chouviri.
Vaimbova mutungamiri Zimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa ndio vavesa chigaro wesangano Re-Crisis in Zimbabwe Coalition. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatenda mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping nedanho renyika yavo rekupa Zimbabwe dzimwe nhomba dzeCOVID-19 mamirioni gumi. Zimbabwe yatambira nhomba idzi panguva iyo vanhu vakawanda vari kuramba vachifa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nezuro vanhu makumi maviri nemumwe chete vakafa nechirwere ichi zvasiya vafanacho vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemumwe chete. Vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevaviri vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Vanhu vabatwa nacho munyika yose vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nematatu zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 223,765. Nepenyuro yeZBC inoti vaMunangagwa pavanga vachitenda mutungamiri wenyika yeChina kuState House vati Zimbabwe iri mugwara kuti ikwanise kubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti mamirioni gumi kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Panhomba yapiwa Zimbabwe nhasi iyi pane mamirioni matanhatu enhomba yerudzi rweSinopharm uye mamirioni mana emhando yeSinovac. Izvi zvave kureva kuti nyika yawana nhomba dzinodarika mamirioni makumi maviri nematanhatu dzekutenga uye kupiwa nedzimwe nyika zvikuru kubva kuChina, Russia neIndia. Zimbabwe yakatendawo kuti munyika mushandiswe nhomba yeJohnson and Johnson. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamirioni mana nezviuru zana nemakumi manomwe nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vabayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri vave mamirioni matatu nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 3,197,072. vabaiwa nomba kechitatu vave zuru gumi nezvishanu zvine zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 15,185. Nyanzvi munyadze zveutano vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Dr. Enoch Maida vanoti zvakakosha kuti vanhu vabaiwe nhomba dzeCovid-19 kana katatu sezviri kurudzirwa.
Muchaona kuti inyaya yemabooster takambotaura nezvayo kuti munhu abaiwe nhomba kechitatu kana kuti yatinoti booster dose iya. Sezvatakamboreva ndezvekuti utachiona weCovid-19 wakangofanana neflu.
Munoreve hapa Dr. Maida mungatsanangure.
Unonyanya kudzivirirwa nemasoja omuviri. Masoja omuviri anobatsira kuti kana utachiona ukapinda mumuviri, anokwanisa kukurumidza kumhanya kunorwisana neutachiona hwevhairasi ihohu.
Sei zvakakosha?
Kuitira kuti munhu asarwariswa neutachionawo kana kurwadziswa naho. Saka kana masoja omuviri aya adaro akakurira utachionawo, munhu arapika uye munhu anonzi apora anzwa zvakanaka. Asi dzimwe nhambo masoja omuviri anokundikana, ndopamunoona kuti nyangwe achirwisana, asi dzimwe nhambo anenge asina uwandu huya hunotarisirwa kuti varwisane neutachiona uhu hwevhairasi kana hweCovid-19. Ndopamunoona kuti munhu anoramba achirwara, asi nyangwe kana kuti anenge dzimbikana kana kurwarisa.
Anenge achidzimbikana papi chaizvo?
Kudzimbikana pakufema, pamuviri, kana nyangwe pakutozosvika pakurasikirwa noupenyu. Saka vesainzi nemedicine vakaona kuti zvakakosha kuti vanhu vabaiwe nhomba. Vachiona kuti kubaiwa nhomba kuya kunoita kuti masoja omuviri anorwisana neutachiona ihwohwo hweCovid awande mumuviri, zviya zvinozobatsira kuti nyange utachiona hwakawanda kana kuti hwakadzama, asi nokuda kwokuti masoja omuviri anenge akawanda anokwanisa kurwisana zvikuru neutachiona ihwohwo, zvinozobatsira kuti kana uya aratidza kurwadzikana panyama awane kupora, kana kuti uya arwariswa neutachiona ihwohwo awane kupodzwa, nokuda kwokuti mumuviri make munenge makasimba uye muchikwanisa zvikuru kurwisa utachiona ihwohwo huchipera hwose. Saka izvi zvakakosha kuti vanhu vazvizive, veruzhinji vanzwisise izvozvo.
Nyanzvi munyadze zveutano vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Mapurisa anonzi avhiringidza kuratidzira kwanga kuchiitwa nenhengo dzesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ muHarare nhasi ndokurova nekusunga vanga vachiratidzira ava. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Purisa anorwisa Mvonga Mupopoto anonzi arova nhengo dzeatu dzanga dzichangotanga kuratidzira pamahofisi enasa panga pachiitwa musangano pakati pehurumende nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende. Munyori mukuru weatus varobson chere vati nhengo dzisangano ravo dzarwa zvakaipisisa nemapurisa anga akapakatira zvombo. Mapurisa asati asunga vamwe varatidziri gumi nevatanhatu vanosanganisira mutungamiriri wesangano ravo vaobert masaraure.
Kutaura kwandiri kuita izvozvi mukati metorongo ramapurisa mune varairidzi vanodarika gumi nevatanhatu. Tiri kuti vasunga zvavo vamwe wedu, asi sazvidzosera kumashure. Kana majeri ari kunzi vashandi vachapinda nekuti vari kukumbira kunge vachipiwa muhoro inokwana, kubva hurumende ngaitenge ichawaka majeri akawanda, nekuti isu hatiri kuzomira kumashure. Kunyange isu tiri panze tiri kutomobilisa kuti tinge tichipinda mumastriti takawanda. Izvi zvaitika muHarare chete, asi ngavazvitarisire kwese kwese kumaprovinsi ese kumadistricti ese, kusvika mihoro yedu ichinge yauya, mihoro inokwana uye mihoro inotenga. Mukutaura kwatiri kuita kuno, magweta edu ari mubishi kumhanya mhanya kuti vange vachimiririra vamwe wedu vawanikwa vasungwa mukuratidzira kwataita muzuva ranhasi.
Vachere vati nhengo dzesangano ravo dziri kuda kuti hurumende iwedzere vashandi mari dzemihoro, vachiti mari yavari kubhadharwa yakafarana nemitero yembwa. Vati vari kuda kuti mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi atanga mashandire mari inoita mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuAmerica pamwedzi.
Mioro yatakawirirana nehurumende kumuna 2018 inova $540 zvichienda mberi. Izvi zvichitoteera mashoko akataurwa nehurumende mumazuva mashoma apfuura kuti ichange ichipa varayiridzi mihoro inokwana.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe divi ravo, asi mamwe mapurisa atataura nawo ayo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau ati nhengo dzeatuzi idzi dzanga dziratidzira zvisina kukumbira mvumo yekuita izvi kumapurisa sezvinodiwa nemutemo. Pataenda pamhepo, tanga tisati taziva kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva ipi. Musangano wenational joint negotiating council wanga uchida kuitwa nevatungamiriri vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions pamwe nehurumende unonzi vana uzokwanisa kubudirira sezvo vamwe vanga vari pamusangano uyu vatadza kubatana nevamwe pamasaisai eindanet sezvo musangano wanga uchifanira kuitirwa pamasaisai nekuda kwechirwere checovid-19. Mutungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vati musangano uyu uchazoitwa nechishanu vanhu vose varipo.
Public Service Commission vanga vane circular ravakanyora vachiti nekuda kwecovid-19 vanhu ngavambomira kusangana zvekusangana vari vanhu asi kuti ngavaite mameeting mwari kwake kudzivirira kupararira kwechirwere. Asi takumbirisa kuti misangano yemusangano wakakosha uye une chekuita nekurarama kwevanhu. Tichitarisa zvakare kuti kutanga kwegore ndopatinoisa tunonyatsoseta donzvo regore rose. Tichitarisawo nemamirira zvakaita kunze uku vanhu vedu vatinomiririra vane zvavakatarisirawo uye nekuti mari dzavo zvinezvi hadzichatengi. Saka taona zviri zvinhu zvakakosha kuti tingomirira Friday. Takumbira kuti Friday tiite musangano iwoyo. Tinodaira kuti vakuru vehurumende vachazvinzwisisa uye vachatenda kuti musangano iwo uitwe. Takatarisana face to face musi Friday.
Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti nhengo dzavo dziri kuda kuwedzerwa mari yemihoro sezvo dzichiti mari yadziri kupiwa nehurumende isiri kukwana kubhadharira vana vavo zvikoro, kutenga chikafu, kubhadhara pokugara pamwe nekukwira mabhazi kuenda kumabasa. Asi hurumende inoti homwe yayo yakaboka pari zvino zvekuti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo mari yavari kuda. Asi gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 nemusi wemuvhuro kuti hurumende yakazvipira kutaura nevashandi kuitira kuti vaonesane mamiriro akaita zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa ndo vavesa chigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition mushure mekukunda musarudzo dzaitwa padande mutande nenhengo dzesangano iri. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
VaMutasa vawana mavhoti 25 vakakunda mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai avo vawana mavhoti 23. Mukuru weNational Youth Development Trust yePumlawayo Vusi Dhuve ndivo vave mutevedzeri wasachigaro wesangano iri mushure mekukunda muzvare Diana Alice Kuvea vechitungwisa Residence Trust. VaMutasa vatambira zvabuda musarudzo vachiti chekutanga chavachaita kubatanidza nhengo dzese dzesangano iri kuti varonge kuti votora gwara ripi, vachiti pane basa guru rinofanira kuitwa sezvo nyika yakatarisana nematambudziko makukutu.
Tinotenda kuti basa redu nderemubatanidzwa tinobatsira pamwe chete. Saka tisati taona zvizhinji, ndochinhu chakanyanya kukoshesa kuti tiungane tiite muonera pamwe tozivisana kuti dambudziko riri munyika muno nderiri nezvipi zvatingaita tese takabatana kuti tipedze dambudziko riratambudza munyika muno. Muno mune dambudziko rakakura, vanhu vari kufa vapedza kuyambuka Limpopo River, Zambezi River vachinotsvaka chouviri.
VaWadzai vati havana zvekutaura pamusoro pesarudzo dzanhasi, asi muzvare Kuvheya vati havana kufara nemafambisirwo aitwa sarudzo uye vati vachagara pasi nebhodhi resangano ravo nhasi manheru kuti vazive zvaitika nhasi pamwe nekuona kuti votora matanho api.
Anything was there, so I'm not anything was in time. The chat was saying Vamwe vasina kufara nesarudzo dzanhasi ndiva Pride Mukono, vesangano reYouth Environmental Management Trust, avo vati pane matanho avari kutora ekugadzirisa kubirirwa kwavanoti kwaitwa sarudzo.
Saka naizvozvo tikudaiwa sarudzo dzidziramba tichakatatatura matanho, tichishandisa mutemo wecrisis coalition watichapira. Nyaya iyi ndapo tapafanwa kunge vachicheya kusvika nyaya yavo ichichapera, kana zvichizaramba zvokuti tiuya nepachidaiwa tichange tichiona kuti pamwe matanho atingateera kumbe nekuendesera kumatare dzimusha kuti nekuti hatingashuurika mapoka nemaelections akaita sana zika nokudirira sarudzo iwo isiwo pachezvedu tichidirira nasarudzo zvinhu zvinenge zvakashata izvozvo izvo.
Asi mushandi mukuru mucrisis in Zimbabwe coalition vaBlessing Vava vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzaitwa pajekerere uye dzafamba zvakanaka. Vavava vati kusvika pari zvino hapana zvichemo zvavati vawana.
Patese panoitika sarudzo dzakadai hapashaiki vanonyunyuta, asi isu sangano recrisis coalition hatisati tawana yatingati an official complaint kune mamembers edu uye kune vanga vachisarudza vanga vachikwikwidza maelections aya. Saka tinoti kana tazowana izvozvo ndopatinozozvitarisa semusangano. Kunyora yes vanogona kunyora zvavo, asi code of conduct yedu haibvumiri kuti tiende tinoshambadza panze tisati tapedza kutaurirana mumba medu.
Kunze kwevatungamiri vasarudzwa nhasi, dzimwe nhengo dzeboard recrisis in Zimbabwe coalition ndiva Obet Masaraure vanove mutauriri wesangano iri navagamuchirai Mukura vanove mubati wehomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi vafa nhasi uye vamwe vanhu vapfumbamwe vakuvara zvitevera kuputika kwebhambu kuSomalia. Bhambu iri ranga rakanangana nekuparadza motokari dzevachengetedzi verunyararo dzanga dzichienda kunhandare yendege muguta guru reMogadishu. Mitengo yezvinhu muAmerica yakakwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana muna zvita zvichienzaniswa nemakwiriro emitengo muna zvita 2020. Izvi zvinonzi zvakaita kuti mitengo ikwirisise zvisati zvamboitika mumakore makumi mana. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP ayo akapera kushanda musi wa31 zvita gore rapera zviri kutambira nemufaro danho rinonzi rakatorwa svondo rapera nedare remakurukota remuSouth Africa rekuwedzera negore rimwe chete kushanda kwemagwaro aya kuitira kupa vane magwaro aya mukana wekuwana mamwe mavhiza anovabvumidza kuramba vari munyika iyi zviri pamutemo. Sachigaro rimwe remasangano anomirira zvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vanoti izvi zvave kureva kuti vanoshandisa magwaro aya havafaniri kusungwa uye vanofanira kubvumidzwa kupinda nekubuda muSouth Africa zvisina dambudziko nyaya yemagwaro avo ichigadziriswa. Dr. Sibanda vanotiwo vanotarisira kuti vemabhanga nemakambani vacharemekedza danho iri. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kusvika zviuru zana nemakumi masere zvinonzi zvine magwaro eZEP aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Sibanda nezvenyaya iyi.
Musiano uripo pagwaro ramataura eroga achidziviso icho chichakaburiswa svondo rapera nezvavakanga vakadzivisa gore rapera uri papi?
Musiano ndokuti gore rapera vanga vati iyo hapana munhu achawana rubatsiro asina umbowo hwekuti aapplyira passport imwe ende umbowo hwacho unenge uri receipt yekuVSS.
saka zvavaita iko zvino ndezvokuti havachatauri nyaya yeumbo uye havachatauri nyaya yekuti munhu ngaunde proof asi kuti angobatsirwa chete for the next 12 months.
Tinonzwa kuti vakawanda vanga vachinetseka kumabhanga nemamwe mapoka emusouth Africa emuma anobatsira vanhu. Shoko irori riri kutambirwawo sei kumabhanga iko kuone kumahofisi mamwe?
Shoko irori rakapiwa vanhu nderemukati ratinoti internal memo yaitumirwa kumadepartments ehome affairs ranga risiri kutumirwa kumabhanga kana kuti kumaemployers. Saka harinyatsobatsira zvaro kumaemployers nekumabhanga nekuti rakatumirwa kuvanhu asi tiri kuona kuti mabhanga mazhinji anga atanga zvavo kusanetsa nevana vezimbabwe vachida nyaya yekuti vaextende because vanenge vari kunzwisisawo kuti aiwa vachine ugare hwemuno for the next 12 months and havasi kuda kurasirwa nemaclients.
Tichitarisa panyaya yekurudziro yesouth Africa yekutiwo panguva iyoyi vana vezimbabwe vange vachigadzirisa ugaro hwavo, ndedzipi nzira dzekuti vanhu vanokwanisa kutora kuti vagadzirise kugara kwavo musouth Africa zviri pamutemo?
Vanogona kuita kuapplyra hatinoti maspecial skills or scarce skills permits kana kuti marelative visas especially vaya vanenge vakazowana kana kuwanikwa nevanhu vane permanent residence kana vane ugari hwemuno. Uyezve pane imwe yatinoti general work permit isiri zvayo common nenyaya yekuti haigoni kuwanikwa nekuti zvinodikanwa zvacho kuti munhu awane general permit zvakawandisa nekuti kambani inozotora munhu iyeye chimupa basa inofanirwa kuratidza kuti yakaadvertisa munyika mese pakashayika munhu anogona kuita basa iroro uye department of labour inofanirwa kuvapa certificate kuti aiwa munhu uyu zvechokwadi skill iyi haipo ndosaka achipiwa basa iroro. Saka zvatinoona zvinodikanwa kuti munhu awane mapemiti wayo hazvisi nyore, tinongoona nzira mbiri chete inova yescarce skills kana kuti munhu kana achinge aapplyla relative visa.
Tinoona kuti sangano renyu gore rapera rakamhenge richitorawo matanho ekupikisa danho rehurumende yesouth Africa irori, zvii zvamuri kuitawo gore rino?
Nyaya iyoyo tiri kuenderera mberi nekuti patiri iko zvino takatomirira kuti vapindure pamapepa akanga aiswa mukoti ekuti danho ravo ravakatora harisi pamutemo. Takatoona ivo vakatotangawo kutumira matsamba kuvanhu, matamba ekuti vagone kutumira marepresentations kana kuti zvikumbiro zvavo kuna deputy director general ekuti aiwa izvi hatisi zvipariri nenyaya yekuti zvinoshungurudza kodzero dzevanhu nepapi. Saka vari kuedza kugadzirisa zvavatina kuita zvakanaka pekutanga zvatinoti kutaudzana nevanhu vasati vatora danho iroro. Saka iko zvino takamirira kuti tione kuti vanhu vachapindura vachiti chii asi nyaya yedu haisati yapa kukoti ichiripo iroendera mberi.
Avo vangu warisa chigaro ve African Diaspora Forum, Dr. Vusimus Sibanda, vari parunare muSouth Africa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika ishanda yakazvimiririra vari Joyce Ngwenya vari kurudzira utungamiri hwemapato ezvematongerwo enyika achakwikwidza musarudzo yekutsiva nhengo dzakadzingwa mudare reparamende dzichaitwa musi wa26 kurume kuti asiyane netsika yekuisa vachakwikwidza musarudzo vavanoda vasingatevedzere zvido zvevanhu vachavhota musarudzo idzi. Vangwenya vanoti nyaya yekuti vakuru vemapato vanomanikidza vanhu vasingadiwe kuti vamirire mapato musarudzo yagara ichikonzera kuti vanhu vazopedzisira vavhotera mamwe mapato kana kusatopinda musarudzo zvachose senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo. Vanoti bato reMDC Alliance rinofanira kupa mukana nhengo dzakadzingwa muparamende neMDC kuti dzikwikwidze zvakare sezvo dzakadzingwa dzisati dzapedza nguva yadzo zviri pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navangwenya.
Kana takanangana nebato reMDC Alliance hazvifangwe kuzvisinetsa nyonga nokuti pane vanhu vakabviswa vakaitwa recalled vakadaidziwa vakabviswa muparamende. Saka zvino mutsindo kana vanhu vacho vakabviswa vakadzokera vari macandidates zvisinei nokuti zita ravo rinoshandisa nderipi nekuti ndo vanhu vakagara varipo hazvinganyanya hazvo kunetsa. Asi zvingangodaro kuti pane vamwe vakashaya tingangoti semuzvare Miriam Mushai vakashaya ndo pazvinozonetsa kuti vatungamiri vesangano vanogumira kunge vane vanhu vavanoda. Asi matauro aitwa navachamisa ndeyekuti vachasarudza vanhu vanodiwa nevanhu tisingazivi kuti anopefu paitwa makwakatanwa kupaprovincialation. Asi chokwadi vachinga kuti zvingangodaro kuti vatungamiri pane vavanoda zvangonakawo kuti vanhu vasarudze munhu wavanoda nokuti ndo vachavhota.
Mataura emi bato reMDC Alliance
vakanga varipo vakabviswa pasvigaro vari vamuri kutarisa kuti vanofanira vachingodzoka vachikwikwidza asi uko kunenge kune vamwe vagadzirirawo kuti vanga vachipindawo muzvigaro izvozvo
ichokwadi kana zvakadaro hazvinetse nekuti kungodzokera kamustructure macho vongotiwo vanhu vari mustructure vanenge vachidani nekuti mukomadhimazi akara zviitika makore ega ega kana vakangoisa vanhu vasiri kudiwa nevanhu kuda kuzano kuda kumtc alliance kuda kuzapo kuda kuzano ndonga havavavhoteri vanhu vacho ndofunga sevanhu vakadzi vakadzidza vakaenda kuchikoro ngavadzidzewo nehistory zvakaitika zvacho zvinoitika hazvo dzimwe nguva kuti vanhu vanodiwa nevanhu havana macapacity yacho havana maresources asi zvine zvakuda consensus kusva kuti vanhu vanosarudzwa vange vachikwanisa kuti vamiririre vanhu vavasarudza hazvinei nokuti uri kubato ripi vanhu ngavasarudzwe necapacity kwete nokuti vanogona kuimba masirogani chete
totarisawo nguva iripo kubva nhasi kusvika nguva ichaitwa sarudzo inguva ingakwanira here vanenge vachida kuti vange vachikwikwidza kana mapato ezvematongerwo enyika kutsvaga rutsigiro
apo ndopakaposheka nyaya yacho nekuti ngatirangarirei kuti mabyelections akanonoka aifangekunge achiitwa 90 days after vanhu vabviswa muparliament asi inenge rekuti hurumende ndezeki vaitaura nezvedenda recovid zvakazozikanwa asi ndofunga kuti nini mapato kana ari mapato agara ari serious nenyaya dzepolitics vagara vane vanhu vavo vakatarisira uyezve mavoters angagara akagadzirirawo asi tongoziva kuti zeki akatadza kuti nyorese mafirst time voters chokuona kwangu ndofunga time yacho ishoma asi nenge ari kuti by election iri muconstituency kana muwadi handifunga kuti ingatora nguva kuti mapato anga achizivisa vanovhota mapromises nezvidzidzo zvaangange vachida kuti vange vachikudza munharaunda mavo
zvimwe zvamungakurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika vachakwikwidza musarudzo idzodzi dzeby election vangwenyu
chokwadi chiripo ndechekuti vajonga hatide mhirishonga bumbiro remutemo redu rinobvumidza kuti vanhu vaite misangano vasangane vamwe vachikurukura mumapepanhau mapublic broadcast edu muzv saka hurumende ungaite uchidzidza zvakaitwa kuzambia nedzimwe nyika ngavangovoregera vanhu vangoita zvavanoda vachikambena mapatowo ngavazvibate tinoziva kuti pane chigumbu vamwe akagumbuka vakatorerwa mazita asi ngatiratidze kuti tadzidza tabudirira uyezve tatarisa mberi neshure kuona kuti titova kuti zvibatewo kuti sarudzo yedu inge ichitarisirwawo sesarudzo yakachena
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimiririra vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa chelive talk na 8 PM chirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe inowana dzimwe nhomba mamiriyoni 10 kubva kuChina. Mapurisa anorova pamwe nekusunga vanhu vanga vachiratidzira muHarare nhasi. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa ndivo vavesa chigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda bako VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ola mugela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 12 kusibandlela 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuchawa kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela amalungelo ezisebenzi.
Amapolisa eHarare achaye njalo abopha ababalisi. Abangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngomvimbitho.
Udaba lwama-PCR test sesikhale ngalo kaningi. Sithi ngabe iyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube nalokho esithi standardized rate ye-testing kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula ikakhulu during this time ye-COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abangabalikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa i-COVID-19 zivazela. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUS ithi amalunga ayo achaywe ngamapolisa kakubi njalo kwabotshwa ababalisi abalitshumi lanhlanu ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo eHarare namuhla. Ithi ababotshiweyo bagoqela umkhokheli walenhlanganiso umnumzana obethi masaraure uWellington Gweshe Suko Luhle Ndlovu Linia Nkiwane Rudo Mapurutse labanye. Ababalisi laba babotshelwe phambi kwamahofisi eNASA lapho ekade kumele kuqhutshelwe khona umhlangano wokukhulumisana ngeholo phakathi kukahulumente lezisebenzi zakhe. Kodwa lomhlangano ucine udluliselwa kusuku lwangolwesihlanu ngoba imitshina yokuxhumanisa abantu ibingasebenzi. Umasara ure labanye bakhe bebetshengisela besithi uhulumende kumele abaholise $540 ababeyihola ngo-2018. Igqwetha elibamelayo umnumzana Trusty Manda ubesenkambeni yamapolisa ngesikhathi sisiya emoyeni ezama ukuzisisa ukuthi icala bani abaletheswayo. Kunakanelwa ukuthi baza kwetheswa icala lokutshengisela bengela mvumo yamapolisa. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Ukuchawa kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela amalungelo ezisebenzi, ukuvikela amalungelo abhaliweyo acaca kamhlophe qhwa ohlelweni lwemithetho yelizwe kunye lesisekelo sombuso i-constitution, ngokuba iyavumela i-constitution ukuthi izisebenzi lapho bonke abantu batshengisele besola kumbe bexhasa besekela okuthile. Ngakho-ke amatichara ale lungelo lokuthi ayimgoqweni atoyitoye athi kasiholi kasiphathwa kahle noma yisiphi isisebenzi njalo siyalungele lakho nalokho ngokwemithetho yelizwe. Ukuchaka kwabantu kuveza kahle kamhlophe ukungahloniphi imithetho, ukungahloniphi amalungelo abantu. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi amatitshala kawaholi, izisebenzi zikahulumende kaziholi, abantu beZimbabwe kabaholi, bathola imali encane engathengi lutho. Ngokuya ngokwempilo bekufanele ukuthi ngabe kakutshengisele matitshala kuphela, ngabe kutshengisela wonke umuntu elizweni ngoba yiyo kodwa indlela ezakwenza ukuthi izinto zilunge.
Inkulumo zodaba lweholo lezi ebezimele ziqhutshwe namuhla osokuthiwa zizaqhutshwa ngolwesihlanu ubona ziphuma lokubambekayo na?
Ungaba muhle umphumela kanti ke njalo ungangabi muhle kusiya ngokuthi baxoxisane ngayiphi indlela kodwa vele kayikho indlela yokulungisa lokhu ngokuhlala phansi lezi sebenzi leziyana laleziyana umonakalo omkhulu kudilike ezomnotho zisoniwa yipolitiki ngakho ke kasingakhohlwa ukuthi ezomnotho yizo ezenza abantu bahole imali efaneleyo ezomnotho ziya ngokuthi ipolitiki injani nxa kuwe ipolitiki ezomnotho ziyawo ipolitiki yethu kayimanga kahle yiyo emisa kabo umkhonomi nxa umkhonomi ungamanga kahle amaholo kawami kahle ngakho ke kuzadingeka ukuthi indaba le ibanjwe yibo bonke abantu hayi izisebenzi kuphela isukunyelwe ekuthini kulungiswe iikhonomi ukuze kulungiswe iikhonomi kumele kulungiswe ipolitiki ngaphandle kwalokho kuzahlala kuhlupha kunjengoba kunje ngokuba uhulumende ngendlela okungakhona lamaholo akhona leyo iikhonomi ekhona akulanto angayilungisa kungalungisanga ipolitiki
Umnumzana efihlela ncube yingcwethi kwezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka 26 ngombimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezavuleka ePhalamende lakumakhansili ngenxa yokuxoshwa kwamalunga eMDC Alliance lokubhubha kwalabo ababephethe lezo zikhundla. Umkhokheli wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo utshele inkundla yesayithi namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele ama-by-elections lawa buthumuthumu. Wengeze wathi bayakwazi ukuba ibandla leZANU-PF lijonge ukuqilibezela. Ngakho uthe abasoze bazihluphe ngalawa ma-by-elections kodwa bazaqhubeka belungiselela ukhetho luka 2023. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lothi kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisikhombisa 765 velomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebulewe yicoronavirus yeZimbabwe sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amabili lanye 5201. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bedlula inkulungwane ezine 4380 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4783. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu ayisishiyangalombili lamatshumi amane 840. Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abaphose befike kukhulu besetheswa umlando wokuzama ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 awukuzivazela. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Isikhulumi samapolisa akwele Botswana umnumzana Niyebakali uthi abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanye i-71 babotshwe emngceleni etshiyeneyo bezama ukungena elizweni bephethe amaphepha okuzikhandela awe-PCR test. Lokhu kuguqela abalitshumi lanhlanu i-15 abokuza kuthi abanye ngabe eBotswana. Ubagali uthi ababanjwe labo bahlawuliswe imali engadlula amapula inkulungwane lezintathu i-3000 pula kukanti abanye bamiswe phambi komthethwandaba bagwetshwa kodwa baphiwa izigwebo ezingabenzi babike kuqongqoselwa ukuthi bengaphindi futhi bedale icala elifanayo. Ukubotshwa kwabantu abalamaphepha okuzibazela kuza ngesikhathi iningi likhala ngokuthi intengo yokuhlolwa i-COVID-19 i-PCR test iphezulu kakhulu. Indawo zempilakahle kweleBotswana zihlawulisa amadola emelika phakathi kwamathuma esithupha i-$60 kusiya kwamathumi ayi-9 i-$80. Lokhu kushiye abanye abeZimbabwe besehluleka ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhisimusi. Umnumzana Mthabisi Dubena okade kwele-South Africa ngekhefu uthi noma nje ungaqondanga ukuthi abantu besebenzisa amaphepha e-COVID-19 okuzibazela, intengo yokuhlola kumele iyehliswe.
Udaba lwama-PCR test sesikhali ngalo kaningi, sithi ngabe kuyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube lalokho esithi standardized rate ye-testing, kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula, ikakhulu during this time ye-COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Ngokunjalo umnumzana Rodwell Moyo yena ongena kaningi kweleBotswana ezothengisa impahla yakhe uthi ngaphandle kwendleko zemali ukuhlolwa kaningi kubuhlungu.
Kulohlupho olukhona lapha ngolwemali ikakhulu kwi-testing i-COVID, iy'mali zangkhona ezi-involved iziningi kakhulu. Uyatesta izimabhe nge-30 US, ufika kweBotswana lapho futhi uyaphinde uyatesta. Ikhokhana kusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi usanda kutesta uphinde uyetesta.
Umoyo uqhubeke usithi kumele kube ludaba oluhlafuna inkokheli yamazwe atshiyeneyo ukuze kubonwe ukuthi akula ndlela okungehliswa ngayo inhlawulo yokuhlolwa.
Kanti uhulumende wababili bebe nendlela yokwenza ukuthi nxa utestile ngapha ngalo suku uyongatesti. Okunye futhi okuhluphayo imali ezi-involved zisuka zibe ziningi kakhulu ngoba uzabhatala 30 iBotswana ingafika ihlala amalanga ekuphendukenisa utesta futhi. Njengoba abantu sebahlatshwa amakhadi bethwele, why don't we have a system whereby umuntu lekhadi kube simplified other than ukuthi uyakulokhu ubhadale so uzotesta wona so wahlaba khayethi ngakuba le ndlela yiza kube simple kuma-procedure lapha kungabi lama-delays.
Ele Botswana ilolodwa emhlubuleni wangezansi kwezwekazi le-Africa elintengo ephezulu yokuhlola i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Ele South Africa ulandela umfutho ofakwe ngabe i-Council of Medical Schemes bayehlisa intengo yokuhlola i-COVID-19 isuka kumaranda angamakhulu ayisiyagalombili lengxenye i-R850 kusiya kumakhulu amahlanu i-R500. EZimbabwe indawo eziningi zihlawulisa phakathi kwamathumi amabili amadola emelika i-$20 kusiya kumathumi amathathu i-$30. Kusenjalo umongameli Mokgweetsi Masisa kweleBotswana usungule umsebenzi ngolwesibili ngemva kokuhlala amalanga alithume ezivalele emzini wakhe kulandela ukutholakala kwakhe ele-COVID-19. Umasisi ukhuthe ukungena umhlangano we-SADC wona wenzelwa eMalawi ukuhlaziya isimo saseMozambique ngenxa yesimo sakhe. Umsekeli kaMasisi umnumzana Slamba Sokwane nguye omele iBotswana emhlanganweni lo oqhutshwe ngolwesibili langolwesithathu. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.
Izakhamizi zeLupane East eNyakatho yamaNdebeleni seziveze ukukhathazeka okukhulu phezu kodaba lwababalisi abafundisa ezikolo zeprimary kulumango abangazi ulimi lwesiNdebele. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mishe Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besihlonini ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani abakulaleli babe bengazwisisi bona abasebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters khonokho kuyasihlupha. Njalo lasezikoleni kuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona, so amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwanazi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Siphonga ubona this time kunabantu abafunga ukuthi bafunga umayina sangesithole information bafika nje badila umgodi baba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa beza kuyasidinisane nabo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini belufane nabo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona sanelise kubonana lezi zakhamandla zizwe esikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
walupane inseta lele paramende umnuza na mbongeni tube utilikanizo lindaba ya babalisi insi ndaba pendule
silo supo esperane lalo olabantwana ikakhule primary ku education abantwana abafundiswa ngamatisha angakwanisi ulimi olukhulunywa ngabantwana kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku public service la ku education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba i public service ibichacha amatisha ingazange ya consider ukuthi uteacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo
uDube uyaphambili ekuzelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na
kumele ukuthi kubonakale ukuthi yizo yini kule kulama minerals kuleyo ndawo kumele ukuthi kwenze exploration so ke abantu abayebegebha lapha abantu abayebesenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa uexplorer uyabhoda yonke indawo then nxa sebekutholileke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume nezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitana
abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe umnumzana Josiah Skhosana ohlala ematundulwini village ngomunye wababelo mcabango onje
uthole udubo lwemali lapha hayi imali ke yona ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise kodwa mna nginemali engiyihola yepentsheni but nginayo sasise ngqindi okukhulu la esebenzo ngitshaye down ngokuya lundoda la uyathintsha kwakuyisibizo
izakhamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholiswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU-PF unkosikazi Pretty Msimanga uyashiseka
uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese futhi thina abantu esisebenzile iphathi thine singasangenanga kulezo ndlela so ngesikhathi nxa kuholisa kuma labezanu-PF angazoniseki fithi ukuthi ngabe izame eholisayo ngabe yami ngiyathola ngijinje ngabantu ngendlela engisebenza ngayo nangendlela engisebenze ngayo emahofisini ningazi kungene omunye ongasho wephathi yami ngibakele ungantoli
baningi abazenzela inhlelo zokuziphilisa bathole inzuzo iluba self-help project hand in hand iqembu lezakhamizi zenzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi
ya iproject lesiye siyiqalise sizwe sibe labo babantu abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sasesithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanda sathi ngcono sithenge nini imbuzi sasesizifuya kwimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sasesithi besithini ukuzithengisa
iningi lalo mhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane nazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhathwe abantu balapho kulungise indaba zemfundo nezempilakahle yimele i-Studio 7 eluphane east igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethekelele esigabeni seGeorgia khonapha emelika ngolwesibili besiya khankasela usekelo lomthetho wokulondoloza ilungelo labavoti okulakho ukunika uhulumende amandla ekuqhutshweni kokhetho. Iziphathamandla ezikhokela inhlelo zezempilakahle kwelemelika uDr. Anthony Fauci noDr. Rochelle Walensky bamise phambi kwedale lesenethi bechasisa ngenhlelo zikahulumende kamongameli Biden zokuphathwa kohlelo lokumelana le-COVID-19 nesikhathi inani lababanjwa lokubulawayo leli gciwane liqonga okwethusayo. Amalungu edale lesenethi kumabandla wonke ezombusazwe aveze ukukhathazeka ngokusilela kokusetshenziswa ukuzihlola ukuba umuntu ule-coronavirus nalo kahatshi ama-testing kits Udubo lokusilela kwempahla esetshenziswa nsuku zonke lokudla emavinkilini amaningi akwelemelika lubikwa lokhe lusabalala ilizwe lonke emavikini ambala edluleyo. Ngesikhathi umhlobo omutsha wobhubhane lwe-coronavirus owe-Omicron lawo usabalala okwethusayo, umumo womkhathi lawo ubikwa ujikisile sokuqanda okwamagama. UMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa onguye umgcinisihlalo wohlangothi lwezomvikela enhlanganisweni yomanyana wamazwe angezansozela ze-Afrika owe-SADC ubike ukubana sokule ngqubela phambili ekhanyayo empini yokuzivikela ekuhlaselweni ngamalekatha awesimuslim ekuaalawulo kwele Mozambique ngemva kokuthunyelwa webutho lomanyano ele-SADC nyakeni. Lokhu ukutsho emhlanganweni oyenzelwa kulemhlani.
Esigabeni lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla, silomnumzana Nkomi yaphi Msipha odabuka eMzola eLupane enyakatho yamaNdebeleni otshayela imota ezinkulu kweleScotland. Umsipha waqala ukungena ezimoteni ezithwala abantu koBulawayo enguWindi. Wagcina ethola ilayisensi yokutshayela imitshova edolobheni leli eyayisuka eCountry Park isiya eNkulumane engakayi kwelePilitane, lapho afika watshayela khona amabhasi athwala uZulu. Okwamanje utshayela imota ezinkulu ezithwala impahla. Nangu exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Okamkhozoli ngidabuka eLupane.
Yebo,
kwakhisa phansi emaguswini komnyambambile le komkhalanyoni.
Yebo,
eMzola.
Aha, akutshela abantu ukuthi ungaphi kona manje?
Njengamanje ngiseScotland. In United Kingdom, so njengobona nje ngisemsebenzini njengamanje mbamba mangolongolo lo. Ubamba indlela lana ngithola i 44 ton behind me la. So behind.
Utweleni kona kwini kona lokho kutwele?
Lana ngithwele into abasebenzisa ukwakha ama whiskey lapha webona. So all this wheat stuff is at the back there. So ngisayideliver laphana lapha edingeka ukuthi iye khona kuma distilleries.
Iwakazana ukwenza kona.
Kulo msebenzi hayi ngile 2 weeks ngoba before that vele bengisemabhasini for 7 years lapha. So sengiwabalekela amabhasi manje kusho ukuthi isikhathi ngiyena la ubomangolongolo ngithi hayi umuntu okasebenze yedwa lapha ahlukane le public yabo uthole ukuphumula kancane.
Ye emabhasini kathi usenzayo.
Yeah, emabhasini bengisebenzisa i-service bus, so ngithatha abantu ngibe endaweni zabo lapho basebenza khona, ngibabuyisele emuva, abanye besiya kuma-shopping yabo. So that's a service bus, akusiyo la ama-tours ukuthi behambe izindawo, but hayi bekusebenzeka khona, kodwa-ke kulama-challenges akhona la.
Singathi-ke ekhaya vele wawenza khona okukhumbe ukufundele khonapho.
Ya, kahle ekhaya laphana ngiqale vele bengichovisa bengisemchoveni, so usho ukuthi ngiqhubeke ngayo le trade yabona. So besingabafana bomchova bekuthiwa hey bayahlupha laphaya.
Yebona wawuwindi umshayeli?
Ngaqala ngingiwindi ngisaqogelela imali yokuthi ngibe ngumshayeli. Emva kwalokho-ke ngayithola ilayisensi, hhayi ngaba-ke yimina engibamba indlela lami ngaholela owind yabo. So kanjalo nje namhlanje sengila kunini ngifisa vele ukudonsa amangolongolo abakhulu laba. So but hayi sesikhona.
Omunye kade mbuza ukuthi wawutshaya ngaphi mpophoma Bulawayo kumbe wawutshaya
ama-routes engangiwashayela iMagwegwe West, Magwegwe North, iluveve kwabalanda laphana noma iCountry Park to Nkulumane yabo osekusini.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Sokwe akuzima ukutshayela amangolongolo la amakhulu lawo?
Hayi, ma ule nhliziyo yokuthi ufuna ukufuqa lezinto ezinkulu uyazenjoy nje uyazi ukuthi is enjoyable okumkhulu ukuthi unanzelela ukuthi uhamba ngento enkulu njalo uthwele umthwalo onzima so uplan ahead ma uzoma noma uzofika lapho ngathi kuyaxokozela khona nge transport nge traffic landani nje ube lonanzelelo yabo njene ma ungena endaweni esingathi zinciphile ukwazi ukuthi uyigega kanjani ungawisi ama street furniture abakubiza ngokuthi ama lights landa ama sign posts and all that to avoid all that and pedestrians as well and cyclists
aha singathi kunzima kangakanani kodwa emgwaqweni kula ngapho yale
akukho nzima but abanye bayakwesaba kuya ngomuntu I think but akukho kunzima yonke into uyayifunda nje mawuless fees
so wena wakufunda wakubona ukuthi hayi lapha sokuchayele njengoba wasuka ngakho ekhaya vele ukwazi
ye but ngifundile nakhona lapha ngoba indlela zalana zinciphile kakhulu yabo asifani lezekhaya indawo ngithi sile mgwaqo ebanzi lana kutayithi so ya
abafuna ukuba njengawe kumele benzeni
ya kumele bafundele ke labo bathathe ilayisensi yakhona lana uthiwa ngu-class 1 lo ucategory C plus E yiwo ama-articulated so awuthi ke sokumela ngubalekele lana kulo mfo engimlandelayo laphana so sokumele sihambe lapha ngiyaxolisa
siyabonga kakhulu ke phozele ukugcina nje usihambele baba
hayi ngiyajabula ukuba lani balaleli ngijabule futhi ukumfaka emsakazweni kips so angithi ukulibalekela ngizophinda ndiqhume emalangeni inkosi
umnumzana Nkomi yaphi msipha isizalwane seZimbabwe esidabuka emzola elupane ubexoxa lestudio 7 eseScotland. Iziphethe ngebezihamba phambili amapolisa eHarare atshaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 kumbimbitho. Amapolisa aseBotswana athi abophe abantu abangafika ikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela ye-COVID-19 awukuzibazela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.